A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Lingakhohlwa ubana ngolesine kulapho ke esidibana khona kulolu hlelo asiyihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Spelile Machingaize, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Spelile Machingaize. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the married life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The healthy part is the most dangerous part, I can say. Because now I'm 39 years. So I can say I have major ops which I'm also for. So really it needs someone who supports you financially. Because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy. Even for someone who is living in the rural, remote areas, there is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. Give the paints what they say to treat wounds. doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, of which that would be bad. So health wise is not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, was the time they will reach A level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at crèche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother. So they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the class, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that the other part that I haven't cited in the interview, with the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism, because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who is pregnant, she will spit at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because you have seen as a girl cannot a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothes are expensive, especially to a child with a mother who is poverty-ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotion as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that day was Mais Pilile Machingaidze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we're growing up, PJ, also we came across the same thing. I don't know if it has changed. that, you know, you'd be told to do certain things. But she says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach, or what else did people used to do?
Even the surprise amongst the nurses, mm-hmm. you would think that they are well learned, mm-hmm. but they will be telling each other that, the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness, mm-hmm. that you cannot get it by just seeing a person with albinism. Mm-hmm. And if you are pregnant, it's not contagious, it's not passed on in the air, mm-hmm. it's hereditary, it's in your genes. So that's the, you know, the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane labo mama. Zingaba zizangikhathaze, izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi kucebisana lalapho eliphumelela khona. Siyababaza. Sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi. Uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala, i-albinism. Yikho ke kuningi okudibana labo mama abaphila lalesi simo ese-albinism. Kube zibe ningi njalo inhlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kubomama abalabantwana abaphila abazalwa vele bele simo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi kade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Matshinkamitse. Yena ke kade sithi kuningi endulo esintwini, uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho ke ngibe lethuba njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linethi Ndlovu, yena ke laye ophila le albinism, eyi-board member yenhlanganiso ye-Zimbabwe Albino Association. Sile themba lokuthi incingo asoze zihlupe kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Usuku esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoba ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezile mkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abanye abaningi bethu siyaswela futhi le nto ezinjengamangikazi okubonisa ama-spectaculars. Nxa sikhangele umbala lo ubandlulo lwangkhona luyasukeli kakhulu umntu wangkhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana, abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukele, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amabizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecina esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo kuhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena. Umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha, ikakhulu ona la elanga, ngoba ahlupha ukutholakala. Kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusule ezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela. sebekubandlulula.
Yeah, Nkosikazi Linet Ndlovu lo oyiboard member yenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association la ye ophila lesimo lesi ese albinism. Marvelously, there was Mrs. Linet Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone line will behave.
Yes, I hope so, because she seemed to be, you know, like sharing some of the same issues.
Yes,
So it will be interesting, because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf, and also if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere.
Yes, and make an awareness that it's not contagious, and it's not like it's a disability.
Yeah.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yeah.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau Patricia Mudadigwa pamusoro penyaya iyi. Anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vavo vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo, kutirisa kuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chirwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira zuva. Amai vimbai Ngoshi waPaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva, nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ini kukwanisa kuitenga ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura, asi nechirongwa chaitwa nhasi tinanzwa kufara nokuti tapiwa masanglasi, tikapiwa masaneti, tikapiwa malotions nemacream acho. Zvondo ndanzwa kufara kwazvo nokuti handina chandandakwanisa kutengera pamwana wangu, asi ndiri ndiri kuiwa. Saka ndanzwa kufara nokutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochaano kundibatsira zvikuru pautano hwemwana wangu, kuyera kunyanyanya maziso anenge asanyanetsika nyange pakuvawa nezuva kupiwa akachaya anenge akufutitwa nehedi nemalotions apiwa achakwanisa kuita mavanga kana masani pakamasini masinkenza acho anenge asakwanisa kumuafecta nekuti anenge agara akafutitwa nemafuta iwayo.
Tinoitei chitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malotions wandaita kuzora mhesa nekuti ndaisvika pakufundikana kutenga malotions kushayiwa mari kuti matenge. Saka zvinongofadza ndakwanisa kuwana malotions kuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti zvisanyanyoisa paskini yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanhu vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunities ekutishwa newo mabasa ari very low chero takadhuza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Nekuda kwekuti makambani acho hatiemployewo hatizokwanisi kutiringa mishonga chero takadhuza.
Apesi tiri vangane vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope. Vakati kunyange hazvo vakawana mafuta vanoti anodhura zvikuru, vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Macreams aya masunscreen lotions muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Ndinogona kungu afananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza everyday. Malotions aya hapana zuva rinopfuura ndinofanira kunge ndisingazori. Saka ndiwa ningati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kwapiwa pachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu chicho changu kuti kune vamwe vari kuma rural kuma remote areas vasingakwanisi vasina access kwawana chicho changu kuti vano chipa kana vane tie nyoro dzikama loshenza vanga vachisvika kuti kuma places like kwana mutoko murewa zvinga ningana muzarabani vanhu vose vabatsirika
Susan Saiz anoona nezvemari musangano reAlbinism Initiative akaudza Studio 7 kuti banga reCBZ rovabatsira zvikuru sezvo homu yavo yange yakabooka kubetsera nhengo dzavo nezvekudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ nebasa ravaita nekuti vachibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita kusanganisira zvakafana nekutenga malotion nemacreams zvinhu zvakatiomera mukati meupenyu hwedu. Asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza. Zvinhu izvi zviri kudhura toziva kuti mari iri kunetsa bati varatidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo vachidhoneta mushonga iyi kuti nevanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwendisa Mushonga vakavamba uye vanotungamirira sangano reAlive Albinism Initiative vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusopi. CBZ yatiisira chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema tichiti taregererwa hatisi kutariswa tikunegletwa but ndakatasa nezvatoitwa neCBZ nhasi. Even manumbers auya anga akawanda aita kuti zuva redu rive zuva rakabudirira. Mushonga yatakuona neCBZ yekuzora masunscreen lotions anodhura zvekuti ruzhinji rwedu havana mabasa vashandirwa vari kutipa mabasa. Saka mushonga yatakuona neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi veGroup Operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namakrimu neheti dzokuvheka kuti vavhariridze zuva namaglasi avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Tapatiri takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta makrimu asati zvapera. Saka veAlbinism Alliance Albinism Initiative ndo vakuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika 230 vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora pa PJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira. Ndo zvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino. Tina Sisi Spelile, Machingamidze naMailinet Ndlovu. Vese varipo vari panhare?
Ehe, varipo.
Okay, regai tichingamidze. Makadi Sisi Spelile?
Tiripo, makadi zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Kwakadi iko kwamuruku?
Hewa, kwa tiri kwa kanaka.
Ehe, titsananguriwo imi munorarama neusope, upenyu wakamira sei mazuwano sei munhukadzi, uyezve muri kuzvigona sei?
Takurarama sei munhukadzi ane usope, ndiona sechinhu chakatiome. Ndichitaura ndakamirira vese madzimai ane usope, kazhinji, ukaona murume akutora, agara newe mumba, nekuoma kuri kuita upenyu, achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake. Unokwazopiwa mwana then kuriritira vana ivavo tinove chinhu chakaoma nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvawaitwa urumba kwenyu zviya then unozongopedzera wasara wega uchichengeta vana opo ichi zvinhu zvakaoma zvisingaiti. Then tikatarisa kekare paisenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vei vari kugara kumamisha vaine usope. Kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri single mother wakadaro uri kumareseko uchiriritira vana kureva kuti amai niya mutenga muchikota mamusana ochiro wanezguva kuti usakure yenda kuti wane zvironda autozombodika saka kurarama semudzimai neusopi ndona iri hondo huru chaizvo panguva ino nekoma kwakaita zvino.
Saka imi muri kuzvigona sei? Tinoona mati mune vana vangani?
Imini ndine vana vatatu. Ndikutaura kudaro kapi kutanga pandakapiwa mwana asina murume abva andisiya ndakatomboendawo kusituation yekugara kumusha kandopa ndakaona kurwadza kwazvo. Saka mwezi anyange vari ana mai vako vari kukuchengeta ka vanotongokuti takura musengwa wako saka ndari kuti musana waitotsukurika nekubereka mwana but nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa neZimbabwe Albino Association vakazondisisa kuenda kucollege saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndakuzvishandira ndaane vamwe vana vairavo maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndakutambira but ndichitarisa kumudzimai ari kurama aine usope nevabatirwa teitwa nevarume asi ndikachosina chinhu zvakaoma.
Saka muri kuita basa ripi uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi?
Pane Zimbabwe Albino Association rinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usopi but vanongotipa mafuta ka but dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anodi anobatsirika senge mari ritiro yevana kuti vacha vanopa masanhezi nemafuta ekuzora saka dzerizana dzawing dzakatangawo mwedzi miri yapfuura inonzi sumuka yekuti tikuedza kuti vakadzi vari kurarama neusopi vave vanobatsirika nekuebatsirwa kustata maprojects saka ndofunga ndopundutso yoga yatakangotarisira kuti deno zvaita simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi.
Mataura zvekuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena chimboti tsananguriraiwo nezvavo vanowanikwa kupi?
Chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBenz. Vane rudocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudai ka ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti arudo rwavo runototyisa.
Vanonzi chirembani?
Taravo vanonzi Dr. Mutangadura.
Okay, aiwa tinotenda mombobata makadaro PJ. We're hearing there from Stelile, who we heard from in English, so I'm not going to translate what she said. We'll go over to Mrs. Ndlovu then. Please hold on.
Siyakwamukela kuhlelo lethu Nkosikazi Ndlovu. Nkosazana kumbe uMandlovu?
Umandlovu kumbe Nkosazana?
Nkosazana.
Ayikhona Nkosikazi, Nkosazana.
Ngakuphaphisela inyoni la.
Hayi, inyoni kazikho.
Sike sakhuluma ngaphambilini ngehlupho elidibana lazo. Wena-ke ukobulawayo okwamanje?
Okwamanje sensebenzini eplumtree. Kodwa ngihlala kobulawayo.
Nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni leplumtree lidolobho elincane eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni, lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism?
Kuzima. Kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba kwesinye isikhathi babe bebona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowabenzela ulutho olu-right. Bebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasabenzeli ngendlela babenganabakuthembi.
Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa esikolo bakuphatha kahle?
Mina ngathi ngikhula abazali bami bayingamukela kuhle imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle ngaphatha kuhle ngahanjiswa sibile esikolo hhayi angizange ngancitshwa ithuba lona lelo lokuya esikolo. uhlupho nje ngamhlangana lalo phandle.
Phandle lapha. Hathe emulini.
Hathe emulini hayi.
Kule zinkolo nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke wakhulunywa nkosikazi Matshingamitse lapha ukuthi uyathudibana lozithweleyo abekhafulela isisu sakhe. Wena nkuthazo bani njalo uke wahlangana lalolu dubo na?
Ngiyahlangana nalo kakhulu. Ukuthi umama ozithweleyo ezwaso ukuthi akakhafulela isisu, umbanathi amanzi ekhafulela isisu. Kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethethelana ukuthi nxa uzotha mpompompo umama mengazali nkawo kumele ukhafule kumbe bambe isikopela. Bambe isikopela uzahamba uze etsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe isikopela uzuye tshona le. So uyabe sokunganako usamnandi usungani ungazukhu bekuwe uyahluvela uzizwa usungani usunqunu khonapho.
Ye nkuthazo bani-ke ongayipha kuzulu waseZimbabwe kuhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo?
Mina ngiyafisa ukuthi ngayo ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wonalwana omnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi. Thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke. Laloba nje ukusweleka kombala lwana kugcina kusipha inhlupho eziningi. Kodwa ngakuyazwisiseka ukwenzela ukuthi lathi singabizwa ngamabizo wonke onalana lesikhathi osangikhona ngoba kwesinye isikhathi uzathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa even ngabantwana. Uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlezi umntana akubaleke kuzuthi abaleka abaleka uyabona zambiza. So uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubi ongakwenza umntwana lwana akhule engasakuthembi la engasazwisisi. But sebesisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi yinto evele ikhona kunomnyama nje ukuthi asiphiwa ngesikhumba sona lesiyana.
Hayi ethusele ngawe ngathi kuthiwa umini
ungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe buhlungu ikakhulu lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu alimnandi liba lelingamnandi vele angazi ukuthi ngokungaba lenyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo kumbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni kumbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya.
Hayi bamba khonapho Mandlo. Siyabe lokhu esikhuluma kuze kuyetshaya isikhathi sika-9 lokhu esixoxa lapha nalaphaya yikuthi silomunye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Marvelous. I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about. She said whenever she's walking around, even children actually chant that hold your button so that your mother doesn't have a child with albinism. So things like that really traumatized her. And then the derogatory names that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or a legal case.
Let's also maybe go to Siphelile Matshingamitse timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanikwa vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti vodai hurumende yakwanisa iyo kuti iwane kwechidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusope unogona kuenda kumakoti muri kusangana nezvakadai here zvakamira sei
Ya, tinosangana nazo. Senge nini pekutanga inde community yandoshanda nayo. Ndoshanda nevabiki. Tukando kwa unotono wati zechoka diso kadaro zineitika. Kutu wanane kwa iteti, bata nijua wano mabata. Indi is actually true. Zenyu vabere kirele wakazi vane numbu pakupesa na navo. Anzo jivaka zinzo kuputu nosipira padumba. Kutu sasu sarangwa nane usopi. Saka iyo yekuti vanaka. Dona senge vandinozoshanda navo vanenge vakudozondiprojecta inini pandinofamba nengo ichitedzera musope musope dei vanenge vakutaiwa vanditicha vangwa but really the government should do something with vabereki tikaudzwa kuti iyi mhosva vachadzidzisa vanavo kuti hatifanira kufamba tichidaro kune munhu
ko munharaunda dzamunogara muri kutambirwa sei
munharaunda chokwadi ndechekuti hazvisinyore kuti vakugamuchire pane pange pandakatsvaga imba pandaiwana saka takutogarisana ndokuona tozoona kuti inga ndinotogonawo kuita juti ndinotogonawo kuita zvese zvandinokwanisa kuita sezvoitwa nemukadzi wese pakuzoratidzwa kuti ndine rudo sevamwe vanozotaura papa kuti pandakangokona handambozoti ndozvamuri asi kana wazvinzwa zvinongodzika pamwe kuratidza kuti ava vazobuda pachena but kune mumwe anenge akangonyarara achingogodoka newe yekusagamuchira zvakanaka
saka munofunga kuti pangaitwe sei kuti veruzhinji tinyatsonzwisisa uyezve kubatana sevanhu pasina kushorana kana kusemana
indona senge kuti denomukana pane zvakudhara senge pataiita awareness campaigns vanhu vachitaurirwa kuti no its a condition iripo ka saka ndoona senge generation iyi yakadzidziswa ndo yadi yaamadzibaba saka vana vavo vari kuzvara dzeizvi zvinedi kude nomaresources aiwanikwa ka tave taconscientiza vanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyange vasopo vadiki vavari kukura navo vanongoda kugamuchirwa semunhu wese
tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchideedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu
chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akamenywa uyo akamenywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamuchira saka senge sere kunzi munhu akamenywa uyo kana muzati vamwe vana unobva vati chipoko obva vafunga kuti sandinzwewo imeji yechipoko herei nevasenge kungodedzera kuti musope uyo musope uyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masoko iwayo anorwadza
ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu
exactly ndandarikanga rekuti murungu dunhu iro especially pataitamba murodhi ndiri mwana mudiki ndo rinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa unobva watopedzisira wanorara
komana saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyokukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recancer mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malista acho akadi akangowandiswa kana anchitemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an issue of urgency senge mabatiro akaitwa senge HIV kuti kana munhu ari panyirikini pachirongwa anotopiwa maiarafizwa kuti ngavangotipiwa mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kwete kumbonzi mirango yakareba because inenge ichitotidya chokwadi
aiwa mumbobata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa wewomen of dominion uchange uri kutennessee imo muno muamerica unotanga mangwana saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi modzokera zvenyu mai netsai dr netsai show
natsai
show makadi yenyu pindai pachirongwa
Makadi zvenyu isaka simba.
Ai watafara kunge tine mine kuti ndandozo kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongoti kadiki diki mbijana mombotitsana nguro zvirongwa zvamuri kuita imi se Women of Dominion kuedza kubatsira vanorarama neusuo pekumusha.
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers.
Mm-hmm.
But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa sereki. Mm-hmm. Saka vano affectiwa maskins avo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yava sina neta kuti vave nema vision problems. Saka Women of Dominion iripaba saro kukolekta ne kukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time mutino kumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sun hat.
Mm-hmm.
And then nema sunscreens zvakare but masamstens iye zvino takaona kuti takaudzwa nemadoctors ariko kumusha research iri kuitwa kuti masamstens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro they are targeted for varungu kuti vaite matans avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi masamstens haasi kunyatsoshanda because although ichiprotecta sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Mm-hmm. Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcos varimo.
Mm-hmm.
Vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanotikontakta through maprograms akaita senyuwe vatinzwa.
Mm-hmm.
Tongopiwa iri message, email, kana pa text itoba. Saka we have individual families variko kuruwa area ku Zimbabwe koko vatiri kuita reach out to.
Mm-hmm. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi. Kuti tichikuregerei zvedu mudzokere ndaona muri kumhanya mhanya.
Tiripa makaenda pa www.womenofdominioninternational.org pa website. Pane information yedu. Inini they can contact me ne WhatsApp number yangu. Kune vamwe vanotoipiwa.
Mm-hmm.
Iripo pa website but number yangu I don't mind my personal number kana zviri izvezvi. Nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000
mm-hmm.
people take in Zimbabwe. And it's really not a big number. And the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichiita reach out. My number 615-243-0776.
Mm-hmm. Taura ishi.
615-243-0776. Mm-hmm. Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them tova contact tichi distribute ma collections atinenge taita. And mm-hmm. to say that in a mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaura pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa, tinotenda.
Namba zvenyu dzine country code 1 handiti.
Vamangazorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza asi tinotenda chaizvo tozo kuti muri kumhanya mhanya. Muve
mai vauya here natai?
Tinotenda. Mai utaona shevakasvika on Tuesday, tataka variga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet, but she has been here vachizorora havo.
Aiwa, ndikureva mai izvo. Vanotaura nendevele.
Vanotaura nendevele mai izvo havana kukwanisa kuuya kuzgogo. Mai vavo vakaitwa surgery.
Okay.
Saka vai vachengetawo not this year, sorry.
Aiwa, tinotenda Dr. Zhou.
Tosangana ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka tokutendai chaizvo ndozoti mbanikidza kuti muuye paprogram asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokuti pochinguva chakadai mazvita.
Okay, bye bye.
Bye bye.
PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, they started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring, I think she said, glasses and hats
as
part of the campaign, and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes, lomlalele osecingweni Mandla Nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mama ungena ehlelweni.
Yeah. Udaba esilalo uya uluzile.
Yeah, ngiluzile kakhulu lo daba olumnandi kakhulu. Actually bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagogekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona labo abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise, they can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benze i-thorough survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube ne-policy framework ezanceda abantu laba ukuthi bancedakale. I-challenge esilayo kakhulu ukuthi abantu abaningi sengike ngaxoxa labo, even abanye iziphatha amandla ziyakhuluma njengasezeni baqamba uyathi ukuhamba ama-issues e-disability ngoba nami ngikunje angiboni but ngiyazigqatha ngakhonokho ngoba yisipho sami engasithiwa nguNkulunkulu ngubaba. Abantu e-Africa sikhane sikhangeleni abantu singakaboni ubugoga babo, ubugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona ama-extremely sibabona ukuthi lapha sibili kugogeka singagqathi ngemva komunye to address ama-issues anjalo, ikakhulu umama abagogekileyo bona laba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba even obaba babashana banoba ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama bahle abangathathwa. Sile-challenge-ke kakhulu kubobaba. Omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni sithethe omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami oyi-albino wathatha inkosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokuyana because inomama lesihlelo you've seen ukuthi these people ngabantu and it's not ukuthi ungathatha i-albino yazali i-albino nyala and it's not ukuthi ungaboni uzazali umntwana ongaboniyo nyala. But uSathane ngenxa yesono, let me put a Christian version, wasivayita ngokugoga wasenza. Remember even the Bible blind Bartimaeus when he was trying to call Jesus, izikhulu ezazikhona kwapha zazingivala and he shouted uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagogekileyo ngezinye indlela ngithi asizehlisenini, wherever circumstances are very difficult, sishawute nini kakuhle professional, abantu bazwe basibone sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenzela abanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami survey enza kukhola ukuthi ifuna ukuyipresenta ku-head of the state ungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing abehlukene, I'm not a politician, angikho politically apolitical, ayinahlanganise engikhethayo, kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-PF, akhona ku-MDC, akhona kubani, and nje sicina ukuthi abantu abagogekileyo they don't have the affiliation with politics, bangena abalide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincedise nini abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu. Kulokhu elikutshoyo kwamafutha abo lezi izinto zabantu abangaboniyo ezidurayo umhlaba uzibone zehlisi kathi esinisebenzisa ikhompyutha ekhulumayo. I-software yankhona is very expensive, so I'm trying to say ukuthi no, nxa sisehlula abasi-identify, I'm one of them and ngiya-initiate-a ngomunye wokuzehlisa ukuthi abasinike imali sivule ama-industry siproduce ama-gadgets for abanye bethu sisupport-a. Want to see now a blind person and albino even helping the elbow-bodied people because we're a global village. Asimanyane, uhlelo lwenu ngiyaluthanda kakhulu, aluqhubeke lunjalo, singabantu. And remember kumbali yethu
Aiwa, our caller is very, very fired up, but I think we need to wrap it up.
Thanks a lot.
It's very interesting to have men who are very fired up like that, supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Awareness campaigns, just education, the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajrajena Arkuti Network, Ma One. I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda, for Facebook page, Yeshona Arkuti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's AK Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Salom Laleli Lapa OSN. Wamanquluma Mbuyazi yena ke uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benebala elimhlophe bethaka imithi ngezitho zabo kubuhlungu lokho bengifisa sengathi umvele ingaqi angezwa imithandazo yami bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Motu sinare makabo, utisalibu wanani, nkwela ubuza kuti, ino leye, WhatsApp isifaka njalo kube, kule kodi, na ikona mnya ikwela, hai kodi ikona, ya ngapa, we can't record, muwane, and then usufaka ge inamba zankona. Ube SPP, utilesika, sizwela kibo Tanzania, kubo Malawi, Mozambique, hizo lezo indawo, esizwa kuti, zibulala abantu abaphila, lejwabo elobala unkunzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga laba bantu baphela nebala elimhlophe akazisisi ngomunye ufuna laye ukufundiswa lo ngabantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe engathi ngomhlophe kodwa ke engasowomhlophe kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakukhulunywe ngomunye laye ophila ele albinism unkosazana Linethi Ndlovu esilaye khonapha ecingweni ngilethemba lokubambile ecingweni.
PJ, before that, we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irap.
Chiripo chete Marasimbawe.
Takasimba, nare zenyu ndoza aziri kuzvishimira nae. Taurai yenyu mongoti ga 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 na kuti chirongwa chemadzimai asisa general kudai tumbo kupai mka.
Aiwa, ndoda kunoza kutenda hangu ne program iyi zvikurudzira vanhu kuti dai zvaizvira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu indinazva hama vari kurarama neno albinism iyoyo handitika but mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake 95% vakapasa mezi pachikoro pacho ipapo handitika asakokuzimbabwe ari kuticha muno musouth africa ticha ndozouya pane umwe dokuta akana albinism hazvizvati achiri kurarama here dokuta akandibatsira pamwana wangu pano
muri kutaura Dr. Pasha, Kalambu, kavanga wari pediatrician, vakashaika hapo parizvino.
Vakashaika? Nasiri kuziya, fuke dokutara vakabatsira mwana wangu zvikatomboita, akazama akamindisa kusauni zvikazodii, vaibatsira, saka ini ichika, handina mashoko asina kupedzera nguva, chinokuvada zvaibvira, purogiramu ikamuchitamba muchita purogiramu, akazvibvira, akamune makwanisa mwezi, hurumende ikasvika sekurumende kuti vaone nguva yekufundisa vanhu vasati vasasemewa nawo.
Aiwa, tinotenda.
Vanhu development yakakura chazvo munyika maona.
Ehe, tinotenda edu General Makura. Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tunokuchinga mize ivari Jombe. Maiseri, Ashinei, ndinotenda, be blessed, guys. Evelyn Mondero arikuti watching live from Botswana, and then my series ne arikuti CBZ keep it up varikutaura nezve program ya PJ yatambora tisa
yatapiwa na Patricia
Mdadigwa achitaura iye ne zvirikuitwa ne banga re CBZ vachibatsira vanorarama ne albinism. Aiwa, regai timbodzokera kune vanyarikani vedu. Tirikunzwa ava mukoma general vataura vanga varikutaura kuti pane mumwe teacher anorarama nealbinism akawana achipiwa mubairo kuSouth Africa. Andizi, mai machinga mize, muri teacher ikoko kuZimbabwe, muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwa mamwe maticha?
Pekutanga zvanga zvakaoma handidi kunyepa because pamwe pachena handitombori ne cancer padama ndepandakaona kuti zvanga zvakaoma pandakaenda kuhospital vaitafunga kuti pamwe handidzoki but pavakauya vatiya kuzoassessa ndazodzoka manje the way yekuti I know my job and I can deliver vabereki ndovanga vakuenda vachizonopupura kuadmin kuti ticha vakanaka tichaona zviya zvavanoita saka vakazoona result at least now my superiors they know kuti I can do my duty well.
Aiwa, regai timboenda kuna Miss Ndlovu PJ, just you know, she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7 zine lapho sebenza khona lokhu khona ecingweni Mandlo.
Yebo.
Yeah, lapho sebenzela khona wena ubona kulula na labo basebenzelayo unkosikazi Machinga Mize ukuthi yena nana ubeke waba lodubo lalapha asebenzela khona esikoleni lapha aba engumbalisi khona.
Ya udubo lwabe lukhona kwesinye isikhathi khona ukuthi umuntu nxa efika mina ngisebenza esibhedlela nginezi kwesinye isikhathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela into adingini ngiyikhangelele bone la usenza ethe end bayagcina labo sebebelieve in you sebekukholwa sebekuthemba.
Ye, ngikhuthaza bani ongayitshiyela abalaleli bethu?
Ayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqalisele phansi abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa kungabandlululwa ngoba kubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni agcine sengasayenzi ukuthi ngoba esithi self confidence and the self esteem ingavelife emuntwini noma ule-capability igcine ingasaphumi kahle. So siyabe sicela ukuthi abantu siphathaneni kuhle lakhona ukuthi nxa kulama-resources even i-research nje abantu be-research emoya i-government ifundise abantwana befundi ngoba ezithize ku-curriculum ye-nursing awuli topic yokuthi uzezotha sifunda nge-albinism umbe nifunda ngani uzathola ukuthi lalapho kukhona engxa kukhulunywa one sentence so maybe le information i-medical information iyashota ebantwini so siyabiza ukuthi even ama-researchers adingisise more information njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo kayasincedisi.
Yeah.
So we need more information about the condition yetu.
PJ, maybe we can close out with Mai Machinga Mize doing the same thing. Just round up zvizva mungakurudzirwa vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona nhamwe chaiyo nedo kuti vana vatadze kugamuchirika padangoti tiozo kuti vedu tine potential anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita plus I wish tenokuri kunzi hurumende yabatsira nizirona kasunga nikameka mwana kadiki kanorama na usope jewe yese yu yanga ya kukwara ya kajika jika kulewa kuti yu muna aluku mura apaka njinesi anga nchini zindaka tukua chiru understand zindaka tu mira kuhisuka powder
Ai, watino kutenda iso machunguwa edu ndoe ya jigana na sitongo tino kutenda itichazoka zeti kurukura neje topic yoy inenge kufadza wa jinji kutipanya soziza kuti nyaye usope ya kamira sei uyeje unobata sei wa muova kurara manao yo Oreta chinyoka watching from weather keep it up thank you Oreta I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers I'm marvelous Mfanganya huye in Washington
Mina Praxitus Jeremiah and Sitas Vegate 2x4 9 VL signed